a very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 6th, 2016. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mflanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight, PJ, on the Women's Roundtable, we are looking at the launch of the He for She campaign, which is a United Nations campaign that was launched by Zimbabwe's parliamentarians yesterday. The campaign seeks to engage men and boys as agents of change in achieving gender equality. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, please don't forget to join us every Thursday. Pano pachina chemadzimai.
Always sine lobo mama linga kwa njalo uti sikona ebule njini. We are on the web, on the internet, on www.voazimbabwe.com. Loba njalo ku www.voashona.com. Loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming from our three Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please go ahead and like VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. And you can join in the conversation right now.
More than a third of parliamentarians as such one politica, who gone up a woman, who gone up a man of Zimbabwe, who gone up a woman, it's not a resource of political punitimica, stone up with Munum Zimbabwe. Ah, to the police, such as look for a grand batenda bambe, yes, no Sakata Buti, Bangalonga, Miragas, Bobuti, a gender, Banga Chuka, which my wife, Munukat, Chukusaiwa, gender, Maros. Vanaskana never Napomana, Tikaunza, Vanaskana, my chief said, Nova, Nova, not saying it around Manchow, but not custodians of the communities. Nak, Nepu Porsha, Pakaita Kusin Ramatsmai, Nepu Bona, Unita Matsmai. Saka, yes, you know, don't you eat for fun? I see an event in Operanas as the process. Takuda would give a room and give a Banava Diki Bangava River and Notikana Mumba, Iowa, Sisong, Wetchirimba, Wetibatiranish, Udago Fundao, Apo Passau, Apo Passau Nets, Queen Carriage, Hunter Diapo, Karka Manaka Dik, Utibono Nets, it has Tora Serious Nets, Tora Masain Subjects, Akao Marara, Nukona Kuta Engineer, and Tot Young, those are Tibuda men and boys, Bakurume, Neva Nakomana, Tichikura, Snotangra Mumatinumba.
Ukona, abantu babhalela izincwadi emafonini nabo betshela ukuthi lingavelekele likhulume, velelikele lithini ephalamenti. Ukhona kodwa konoko nje lakho kakusoze kusenze sivale imilomo yethu. Ngoba lokho onke sikukhulumayo thina uvela ebantwini. Sibuya lapha sesikhuluma izinto ezivela ebantwini. So kakusoze kusenze ukuthi singakhulumi thina njengamalungu ephalamenti. And labo abasibhalela izincwadi is very.
Welcome tonight on the Women's Roundtable. We are looking at the launch of the United Nations He for She campaign by parliamentarians yesterday. The campaign seeks to engage men and boys as agents of change in achieving gender equality. We want to hear from you. What are your views on the issue?
And Marv, parliamentarians from across the political divide yesterday in Zimbabwe joined hands to launch the He for She campaign in partnership with the UN Women and the Parliamentary Women Caucus. Speaking at the launch, Speaker of Parliament Jacob Mdenda said this was in line with the new constitution where gender equality in jobs, business, politics and other areas is really encouraged.
And the chairperson of the Parliamentary Women's Caucus, Mrs. Monica Mutshangwa, welcomed the launch, saying it will go a long way in promoting girls' and women's rights, especially with the inclusion of boys and men. The program PJ was launched by the United Nations in 2014. What are your views on the issue?
Yes, it not only is starting to spread throughout Africa, throughout the world, but it started with our own Zimbabwean woman. Her name is Elizabeth Nyamayaro. She's the advisor to the Miss Pumuzile, with the United Nations. So they've incorporated a lot of people, like even the actors, the celebrities.
Yes, you were saying that they've also taken
Emma
in Trevor,
Watson.
Trevor
yeah,
Noah,
Trevor Noah
the comedian.
Yes, he's in the He for She campaign here in the United States. So it's actually a phenomenon that has been spreading all over the world. Now it has reached Zimbabwe, and we are glad that it has reached Zimbabwe. There are so many people that are interested and who are really energetic and looking forward to it working to the women's advantages. Namhlanje kuhlelo lwethu uhlelo asihluzeni bomama sixoxa ke ngohlelo lolu olusungulwe oluqale ukusungulwa khona ngale ngasenhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, uhlelo oluthi He for She. Uhlelo lolu lujongeke ukuthi luhlomise abesifazana lamantombazana ukuthi labo bathole amathuba afanayo labesilisa, batholiswe amathuba afanayo, kungaba kusemsebenzini, kungaba kusesikolo, kungaba ngasezigabeni zonke nje ezempilo, ukuthi bathole amathuba afanayo. Nxa kuyukuthi silomsebenzi munye, mina owesilisa lowesifazane, kumele sithole iholo elifanayo.
Yes, PJ, just maybe before I continue, I can see some of our live streamers are saying no sound. And I see our able brother down there, Gibbs Dube, saying they are sorting it out. So thank you, Gibbs. Nasi pa chirongwa chedu chemadzimai, tirikutarisa isu, chirongwa chakaparurwa nevadare nezuro muharare, chinonzi icho He for She. Chirongwa ichi chinoedza kukuruzira, kuremekedzwa kukodzero dzevana sikana. Tichitarisa isu kuti vakomana vari kudzidziswa here nevarume kukosha kwakaita kuremekedzwa kwekodzero dzemwanasikana. Saka PJ sekutaura kwataita tanzwa kubva kuna amai Monica Mutshangwa.
Yeah.
Vezano PF uyezve vari ivo sachigaro veWomen's Parliamentary Caucus. Vachitaura ivo kuti zvakakosha kuti chirongwa chakadai chinge chiripo. Tikanzwa zvekuti vamudenda mutauriri weparamende nezuro vakakurudzirawo chirongwa ichochi. Asi mune zvimwe zvandandiri kuverenga ndandiri kunzwa vamwe vachiti ehe zvakanaka zvinhu zvakadai asi madzimai tisakanganwe tsika dzedu PJ.
Yeah. Singakhohlwa isiko lethu, singakhohlwa ukubana sile ndawo yethu njengabomama labesifazane okumele sihloniphane phakathi kwabesilisa labesifazane konke. From what I'm looking at the in the media, there was even an interview between Russell Crowe,
The actor.
Yes, Forest Whitaker, Yoko Ono, and One Direction, and so many others. And they were even tweeting, more than 100,000 men made a commitment to creating gender equality through the website.
Wow, this is very impressive because from what I'm hearing, Mrs. Mutshangwa was saying, she's saying it's very important to have the involvement of boys and men.
Yes.
Because once especially they buy into the program, then it becomes easier to implement.
Yes.
And if they're taught from, you know, at a younger age, the importance of respecting women's rights.
Starting from in our households.
I think also, PJ, maybe we also...
Ms. Kwanyanya is on the line.
Oh, great. Thinking. Yeah, my sound is not very good, but... Honorable Makadi Enyu. Honorable Paulina Kwanyanya. Aiwa, tafatafara kukunzwa inasi ndezve duo. Aiwa, tiri wadi. Imi muri mumwe weavo vanga vari kuchirongwa ichi nezuro. Chitsanangureo kuti chakafamba sei ndechei.
Yeah.
Handisi kuziva kuti muchiripo here honorable nhare dzinenge dzisiri kuita zvakanaka. Hello. PJ, nhare dza honorable inenge isiri kuita zvakanaka asi tichaedza kuvabata. Asi tomboverenga zviri kunyorwa nevamwe vari kutiteera palive stream. Emilda Cheese Chicks. She's calling us out. At least you should check the sound before starting. Aiwa tiri kukunzwa izvo chokwadi tichamboedza kuona kuti chii chiri kuitika
kuitira kuti vari kugadzirisa hatingamboita kuti maoko uko nemaoko kunoku zvekare vetechnical ndo vanenge vachiedza kugadzirisa behind the scenes saka vari mushishire kugadzirisa izvozvi saka bekezelanini alavo avangezwa isound kuhlelo lwetu lwanamhlanje
PJ. So I think now we're getting some love. I'm sure they can now hear us. But show us some love if you can hear us, because I see somebody has pressed the like button. So maybe now they can hear us. I'm not sure. But we had there earlier on Honorable Gwanyanya, who got cut off. But she was explaining about the launch, and we're still trying to get her back, PJ, so that she can tell us further how the launch went.
Yes. And from what I could hear that all women across the political lines, they were really in this engagement program.
Yes.
Honorable Dokasi Sibanda of Bulawayo of the MDCT, you can see that she was together with Honorable Monica Mchangwa on the launch yesterday. So it's really encouraging. There is one thing, or there are so many issues that affect women.
And
that
people are coming together.
Together, yeah, without looking at our political affiliations.
Yes, PJ, I think that has been really impressive. And I'm hoping that we can actually get hold of Mrs. Mchangwa, because I did speak to her earlier on, and she had said she's very ready to come on board, because she's the Parliamentary Women's Caucus chairperson. Mm-hmm. So we'll hear from her on the launch as well. Asi sekutaura kwamuri kuita muri kuti imi panga pane macelebrity akawanda imo muno muAmerica.
Ehe, vakatozvipira kuti vanoda kupindawo muchirongwa icho chichi. People like Havana Russell Crowe, Anna Forrest Whitaker, Anna Yoko Ono, One Direction, Trevor Noah, na Emma Watson. Ndiye akatoloncha imo muno. Asi achiva chitungamirirwa anorayira mazano anova chizvarwa chemuZimbabwe.
Izvo ndo zvanyanyo ndifadza PJ.
Elizabeth Nyamayaro.
Tirikuona zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita mabasa akasiyana siyana. Uyezve kana usina kunyatsotarisa haungazive kuti ndiye ari kushanda naMaimpumuzile. Saka zvinofadza izvi.
Honorable Doka Sivanda kutwa sekona icingwe nemavelas. Hoti simamukele. Siyakwamukela kuhlelo lwethu Nkosikazi.
Siyabonga.
Akusichathekele ngamafichane ukuthi uhlelo lolu lilusungule izolo. Likusungule ngayiphi injongo, njalo ubone njani wena ngokubona kwakho ukuthi ukusebenzelana lokhu phakathi kwabesifazane?
Ngiyabonga kakhulu ngokuthi lami lingifake ehleleni. Uhlelo lolu silisungule izolo thina edalela ephalamende njenge-Women's Caucus, singabomama abangamalunga ephalamende
sikhangele
kakhulu inhlupho zabomama. Uhlelo lo silusungule thina sikhangele ukuthi inhlupho zabomama besizibheke thina singabomama kuphela, obaba singabachathekeli. Sasikhangelele ukuthi lapho sebezikhangele khona inhlupho zabomama labobaba labo bebekhona, xa sisenza any program ezabomama obaba labo bebekhona, obaba ikakhulu ngikhangele labo esingathi ngama-legislators obaba abasedalela ephalamende.
lubonele usemukelwa okungakanani ngabe silisa abangamalunga edalela eParliament.
Kube yinto esigabise kakhulu leyo ngoba besinabo usuphele ekuseni siqalise ekuseni ngabo-9 babuyile sibili ababuyanga bonke but iningi labo belikhona lisisekela nenkulumo zethu lapho kade sikhuluma bonke belokuzwisisa sisekela njengamalunga edalela ephalamendi njengabesilisa
ye. Maybe Marvelous, yeah, you would want to speak to
Honorable. Yes, I'll take advantage. Honorable, maybe tell us a little bit about the program. How was it received, especially by the male parliamentarians that you were with?
Thank you very much. In most cases, as women caucus, we focus mostly on women issues. Women issues, problems which women face, women and the girl child mostly. The he and she campaign, then we invited our male counterparts. Mm-hmm. And it's not all of them who came, but most of them were there. Mm-hmm. And we were so excited because they were really behind our initiative.
Mm-hmm.
They even mentioned the speaker resting the create girls. Those girls who were starting to create, our speaker of parliament was one of those who championed the bringing back of the girls into Zimbabwe. So we also look at issues like the gender budgeting. You know, where at times when we are discussing the gender, when we are discussing the budget. Like right now, we are analyzing the budget. We are going to give.
Talk about the fighting is cutting is in Alunganga. Ngoba thina bese sijayile ukusebenzisa amarand lapho nxa sebe zaqala ukusebenzisa ama point coins.
I think we have something on point coins, but we will, you know, take care of it. And I understand from those that are live streaming with us, PJ, that they still cannot hear us.
Yeah, there's no sound.
So we please be patient with us, and we will, you know, continue to see what the problem is and resolve it. But honorable, and this is papa papinda nyaya yema bond coins kuti zvafamba sei papa. I mean, kana muchipo panari.
Chiripo nyaya
yema
bond coins kuti kwai.
Aiwa, zviri kuitika
kuno.
Zvekuti mimi tatisa kunzwe zvamamuri kutaura. Saka ndichangokumbira kuti mutaure nerurimirwa mai kuti chirongwa chakanakira sei mwanasikana.
Taka invite mama legislators wariva burum. Abana kuya vese shawo, but wakawanda vacho vanga varipo. Saka zvinhu zvakatifadza seredi. Ende tichitaura nyaya dzinonetsa madzimai dzinonetsa vasikana, vachizvinzwisisawo. Vakazotaura nyaya yekuti baba speaker vakaenda kuKuwait vatofambira zvimwe, asi vakarwadziwa kuti kune vana vasikana vari kutambira kuKuwait. Vakabatsira vana ivavo vasikana kuti vauye kuno kuZimbabwe. Tichitoratidza kuti kana tikataura nyaya dziri kunetsa vanasikana tichiimbovhawo vanhurume, zvinoita kuti basa redu riite riri nani. Zvinoita kuti basa redu our job then becomes easy. Taudzawo vanhurume.
Ehe, tinokutendai honorable Mombo.
Okay, now you have to know gender budgeting. Gender budgeting, can I speak about budgeting? Because you know that my sanitary way are in the future. My madama programs and that we empower. So, the other was a cabin. But I don't know over no room, never no room, but I think that in this major activity, she advocated for gender budgeting. So, that the woman I had is a trouble that would be one woman that is in Nabo.
Mombo bata makadaro nekuti tina honorable mai Monica Mutsvangwa vari panhare makadii mai Mutsvangwa
ndiripo zvangu kana makadiwo
aiwa nhasi tatsikwa neprovinsi dzese tabva tafara
aiwa zvakanaka chose
tinoda kuti mungotitsanangurirawo pamusoro pechirongwa ichi chamakalauncha nezuro tinoona kuti makakwanisa kubatana Zano PF, MDC, TMDC dzakangosiyana siyana muchiita chirongwa ichochi zvii zvakaita kuti muwanikwe muchibatana semadzimai
chirongwa chatakaita nezuro chehe for she chirongwa chakatanga kugadzirwa icho neUN Women vachida kuti nyika dzese dzigotanga nyaya iyi dzichipushira kuti varume vana vasikomana vese vauye kwemakore akawanda kubva kuna Beijing nyaya dzemadzimai nyaya dzekusimudzirwa kwemadzimai dzaive nyaya dziri kungotaurwa nevanhukadzi isusu taakutaura kuti iyi nyaya inofanirwa inyaya yedevelopment gender equality hainei kuti mukadzi murume ine kuti kubudirira kunotora vanhu venyika iyoyo vese vangave vakadzi vangave varume macultures agara aripo matraditions agara aripo mafungiro evanhu ndosaka takafara zvikuru patakalauncha isu veZimbabwe Women Parliamentary Caucus nezuro nokuti takaona machiefs madzimambo edu vakanga varipo vakawandisa vese vari muparliament vakauya kuzosapota chirongwa ichi nekuti vanoziva patakamboita copac munyika muno tichitenderera nyika ino vanhu vese vairumbidza nyaya yekuti madzimai vagopiwa mikana yakafanana sevarume chirongwa ichi chakatanga chaitwa neUN Women chakazoenda kusadik pia parliamentary forum this year muna May takaitira kuSwaziland ikoko zvakare UN Women yakauya tichilonja nema chairpersons enyika 15 dzese dzesadik vakanga varipo machairpersons ema women caucuses zvikanzi talonja pano pasadik parliamentary forum asi tinoda kuti muchienda kumaparliament enyu kumamisha kwenyu muchinolonja chirongwa ichi chirongwa ichi tinoda vatinoti champions ndoma male champions vanofanirwa kufamba ivo vachitaura kunaka kwakaita kumutungamiri wemunhukadzi tinoda vanakomana vachikura mumhuri mavazvarwa nehanzvadzi dzavo kuti vagoziva kuti hanzvadzi yangu unogona kuita injinia hanzvadzi yangu anogona kudzidza achitondikunda pamathematics panyaya yemascience subjects tinoda kuti vana vadiki vachikura vagopanana mikana agoziva kuti asatarisira hanzvadzi yake pasi asati vasafunga kuti hanzvadzi yake haigoni kuita basa rimwe unless iri manual job but kana riri basa rekufunga azive kuti takazvarwa tese tikapuwa zvipo zvakafanana namwari zvekuti kana une pfungwa dzakapinza kana mwanasikana wakapinza ane pfungwa dzakapinza anogona kuita injinia anogona kudraivha ndege anogona kuita zvakasiyana siyana saka taakuti zvinhu zvingazvitaurwe nemunhu wese kunyanya tata madzimai ataura futi zvandataura kuti pane makore akawandisa patakabva kuBeijing nyaya dzemadzimai dzichingotaurwa nemadzimai taakuti hezvo machifi vatinoti macustodians evanhu kumaruwa kwatinogara ngavaonekwe ivo vachifamba vachirumbidza nyaya dzewomen emancipation ngaonekwe ivo vachirumbidza kuti madzimai haafaniri kurohwa madzimai vanofanira kuita maclub vagodzidza zvinhu zvinovaendesera pamberi ngavaonekwe ivo vachitarisa nyaya dzekuti madzimai vawane chanzi yekudzidza kazhinji madzimai kumamisha vanotadza kudzidza kana pasina infrastructure yakakwana pasina mvura pasina electricity, vopedza nguva yakawanda vari kunotsvaga huni, vopedza nguva yakawanda vari kunochera mvura. Zvinhu zvokuti izvi taakuti multi stakeholders zouya pamwe chete kuti tinoda kuti madzimai edu apiwe mukana yakanaka. Fanira yava kudzidzisa vanhu kana ari machief mamisha maanogara maMPs edu mamisha maconstituents avo vachidzidzisa kuona mhuri nemhuri kuti pane vabereki vanogona kuti mwanasikana ari kugonesesa vagotadza kumuendesa kuchikoro vogotora mukomana nokuti musoro make anenge
achingotaiwaaaachikoro
mwanasikana ngaasare zvake aite zvekubika aite zvekudzura mumba. Isusu taakuti kana machiefs kana mamembers of parliament edu vachafamba vachidzika vachidzidzisa vanhu vachiunza vanakomana kunyanya ivo vanakomana ndo vatiri kuda on board saa seke zvataurwa namember of parliament ataura before me ndifunga ndionarebo ndokasibanda ndanditeerera voicetaura
zvakanakavauye
on board varume ava hatidi kutaura chinhu chingozi ndechemadzimai ndechemadzimai munoziva paive neimwe nguva yekuti vaingoti zvikati gender mukadzi akasunga zonzi gender uko kwakwakuti zvinhu zvange zvemadzimai zvinhu zvikadaro hazvingafambi.
Ndombopindira ipapo mai muchangwa.
Mutungamiri
akavara
half of the population. We are more than half of the population is women in this country and
mai muchangwa
want social and economic development, we need to involve them at that level as the decision making position.
Yes, if I may just come in there, mai muchangwa, pane zvamataura kuti muri kushanda ne vamama muri kuti imi machiefs muri kuvadzidzisa here kukosha kwakaita kuti mwanakomana awanikwe iye achidzidziswa achiri mudiki kuremekedza kodzero dzemadzimai nevasikana uyezve nevarume.
Ndizvo zvikurusa izvozvo zvatiri kudzidza isu sewomen parliamentary caucus. Chido chedu dai kuri kuti pangawanikwe mari kana matinoti maresources chinoda kudzika tigoenda pamaroad shows tichidzikadzika kusvika pasi pagrassroots tichitaura nekukosha kwemwanasikana tichitarisa kuti mwanasikana pachikoro pavanenge vari vanoda munoziva makore nemakore hazvichinji overnight. Traditions have been there. Saka zvinoda nguva zvinoda basa rakasimba kuti tidzike dzike tichitaura nemunhu wese kubva pasi ndosaka tiri kuti iye zvinezvi taaku machiefs edu tinoshanda nawo nguva nenguva tinoda kuti tiite maworkshops edu pamwe chete nawo tichidzika navo tichifamba pamwe chete nawo nokuti chokwadi chacho ndechekuti kana tichitaura nekusununguka kwemudzimai hatireve kuti madzimai haasisiri traditional hatireve kuti madzimai haasisiri cultural because hapana munhu angatarisire culture yake pasi but pane zvizhinji zvinotaurwa munyika muno zvichizi iculture kana kuti itradition aiwa kusina culture yakadaro and ndinotenda nokuti chief charumbira variye president of the chief council vakanotaura manguva yakawanda kuti pane zvinhu zvatinongodzwa zvonzi ndiyo tradition hai culture iyo iriwe yekuda kungoda kudzvanyirira umwe munhu saka tinoramba tichishanda navo pamwe chete and hondo iyi tichaibudirira. It's not an event but it's a process. We continue working with everybody. Dazwa nyaya yekufara kwatakaita nenhamba yakanga yakazara ipapo yemamale members of parliament who attended the function yesterday, the launching. Tikaona speaker wedu, in fact speaker wedu patakalonja muna May kuSwaziland Pacific Parliamentary Forum plenary. He was one of the first few champions vemaspeakers vakaenda kunosaina naizvozvo vakaratidza chido chavo nechatingati commitment yavo kunyaya idzi nekuona kuti tagona kulonja programu iyoyo tinoda kutendesesa UN Women nevamwe vakawanda madevelopment partners vari kutarisa basa retiri kuda
kuedaisusedombopindira ipapo ndombopindira ipapo mai muchangwa nekuti ndiri kuona PJ akuti ndoda kuti honorable vapindiro Dokas kuti timbonzwa nerurimi rwechindevele kuti zvii chaizvo zviri kuitika. PJ, go ahead, mombomira henyu makadaro mai muchangwa. Thank you for your contribution.
Mukosikazi Sibanda kumbe mukosazana
ngakaipamkosazana
umasibanda Masibanda, ubona uhlelo lolu luphumelela na ukuthi size ziguqule imicabango yabesilisa singa njobana echilo unkosikazi Mthwangwa ukuthi abendulo kade bekhona izinduna ezendulo kade zikhona ama-traditional leaders ethu ubona umcabango lo ungaguqulwa na ukuthi abantwana abangabafana bayenze labo imisebenzi efana labe lamantombazana kungathiwa imisebenzi njengokugezisa imiganu ukuba ngonesi yiyo imisebenzi ekumele ibe ngabe esifazane kuphela lamantombazana labo babonakale bedlala eyabo indima kuyona leyo umsebenzi.
PJ, I think we've lost somebody. I could hear the phone clicking. I'm not sure who we lost. But Honorable Mchangu, are you still there?
Honorable Mchangu, I'm there. Yes, I am.
So it's your lucky day because I think Honorable Sbanda's phone just cut off. But we'll come to you. PJ, I don't know if you would like a question
I'll
for
just
Mrs.
ask. I'll just ask you the same question. Kuti, Mae Mchangu, murugona ere mafungiro evanhurume kudzimbau kuti angashanduke here kuti tinge tichidzidzisa vanakomana vedu kuti vange vachitoma mabasa akanga akangomirira kunzi nde aya ndee vasikana ekugeza mapureti ekubika seni zvangu kumba kwangu ndinotoone mukomana wangu birthday rake ririko nhasi abeki anobika zvekuti ndiye anotobika kukunda vasikana. Tingakwanisa here kunge tichishandura pfungwa dzevana vedu vakomana tikushandura pfungwa dzaana baba kuti awanikwe mwana mukomana achigezawo mapureti achisuka manapukeni achichinja mwana munapukeni
kana tichitaura nyaya dzemaraiti emadzimai tichitaura nyaya dzeemancipation of women kana tichitaura nyaya dzekusimbisa madzimai kuvakwidzawo kuti vaende pamadecision making positions dzimwe nguva tinozvidukupisa topiki yacho zvoita zvemangamanga zvoita senge tiri kurwira kudai murume wangu andigezera manapukeni toita senge tiri kutaura nyaya dzekuti dai andigezesa ageza mapuleti nyaya dzekukudza vana ndaana mai vanokudza vana vana vanozvarwa naana mai that's nature hapana baba vanogona kutakura naini manzinumbu vana mai ndo vanotanga vakapuhwa chipo chekupuhwa kamunhu kadiki diki kanenge kari almost sometimes less than 2 kg ukaita necha kusvika katanga kuti mama kusvika katanga kuti dhadha kasvika kutanga kufamba achidzidzisa munhukadzi chipo chatakapuhwa namwari ichocho naizvozvo chaita kuti titrade vana mai kudhara vachiti izvo hazviitwi nemukomana its not kuti haagoni kuzviita saka naizvozvo kana tichidzidzisa vana vedu matotaura zvakanaka mukati wemikumbouku makamudzidzisa anotobika ena anotozvifarira indogara ndichitaura sisi vangu vakurusa pandiri vakadzidzisa vana vavo vakomana vasikana vanobika zvinotyisa vanoklina zvinotyisa hapana chakaipa ipapo but chinhu chandinoona kana tichitaura nyaya dzeempowerment tikaita zero in on small issues dzekuti tinoda kuti baba vabike ini kana ndakatarisa ndiri mudzimai akasununguka chaizvo ndinotenda baba vakandiroora nekuti vakagara vachindisapota mungave mupolitics mandiri iye zvino mungave mubasa rimwe randakamboita mukati meupenyu hwangu ndichiona vachingondisapota nebackground yandakabva nokuti inini ndiri musoja ndakaenda at the age of 14.5-15 years ndakanga ndaamusango mana achirwira revolution yezimbabwe ikoko takaona kuti masoja hazvinei kuti uri mukadzi kana kuti uri murume unotofanira kushinga kuhondo kwakanga kusina training yemadzimai ichechete iyo iyonzi ngaiite soft yevarume yoita nekuti kufa kufa chete kana mfuti yotanga kurira haizoti auyo akatrenwa zviri lesi munzwirei tsitsi aiwa ndokwatakatanga kuona men and the female colleagues vakamira side by side vachiona kukosha kwavo kuti kwakafanana saka izvi zvinoita as we go vana amai tichikudza vana tichivadzidzisa kuti kana even nyange mwanakomana akatodzidza kuzviklinira akadzidza kuzvibikira gore raanobva pauri achienda kana kuri kuyunivhesiti haazosvagi zvakadzi zvina nebasa rese nekuti pamwe akufunga kuti ndikatsvaga mukadzi ndokuti ndiuye ndigezerwe hembe dzangu ndokuti nditsvairwe mumba mangu ndokuti ndiitirwe basa zvinhu zvaanogona kuita zvomukanganisa upenyu hwake saka nyaya yemati ndosaka tinoda kufamba nematiefs edu tinoda kufamba nematraditional leaders edu tigodzisisana its aprocess hazvingeiti overnight ende kati taura women ndodziya pakabviwa kuBeijing adzine dzimba dzakatopfunzika vakanga vasati vanyatsozvizwisisawo vakauya vakutoti mumba aive murume iro geze chindoo manapkin hasi hongu zvakanaka kubatsirana indogara ndichipa maexamples chokwadi murume upi angati akaona mukadzi wake achishupika nebasa achienda kubasa ane very big position achida kudzoka kumba achida kutravhela orega kumubatsira kumba nevana handifungi ndakagara kunze kwenyika ndakaita mudiplomat for 11 years imo mumba imomo taitobatsirana umwe ari kufidha mwana umwe ari kugeza samthing washing umwe ari kuaina umwe tabva kubasa tese saka zvinhu zvati kutaura its achievable it may not happen overnight but what we need to do is we need to work towards it we'll get there
aiwa tombotimombomira makadaro tine muteereri wedu wekutanga sisichioniso mupofu makadii
ndiri pangu makadiyo
aiwa muri kunzwa iri mugangwe tatiri kubva kunzwa kuna amai mutsvangwa vari kutaura vari kuzimbabwe tipeiwo pfungwa dzenyu
ndaishakanyatsobva kuti kwesina chiyangeatandira pa because ndapindira pakati
tiri kutaura kuenzaniswa kwemarights evana nekuti pane chirongwa chakaparurwa chinonzi he for she campaign chiri kuinkarija vana vechikomana nevarume kuti vakurudzire kana kuremekedza kodzero dzemwana asikana nemadzimai
aiwa tinotenda iyo zvichwadi inyaya hombe ndakambonzwa munhu patient yangu kumuka achitaura kuti izvo ndichataura nechirungu
go ahead
Success of a country is determined by how the men in that country respect their women.
Amen.
Saka umbo waona kuti ukavanhu vechikomana kumusha mumba chemo chemo zvatora nemuchango kuti kwadzidzisa vana vako zvinge zvakanaka asi at the same time tinozoona kuti mwana anokuraisa zvemabasa emumba zviya zviya zvakanakanaka asi kana achinge angove nemukadzi zvinobva zvachinja respect yanga achipa sisi vake yasiyana yanga achipachi yachipa mukadzi wake for example vanhume takabva kumusha nevanana baba kumusha toya munomu baba havaite chimwe chinhu vauya muno morambana baba voroora murungu voroora muamerican vakumhanyamhanya kusvika mapureti
asi chii chinodaro naisi zichioniso
imentality yevanhu vechirume kumusha kwedu kuti izvi ndezvechikadzi zvakazvidzika ndichibvumirana nai mutsvangwa kuti vana vanofanira kudzidziswa kuti hapana chinonzi ndechemudzimai ehe zvechokwadi basa remumba nderemadzimai asi kana mune rudo ungada here kuti wakagara kwausha mukadzi wako achinetseka nekuti azvimwe zvinhu mumba ndechikadzi vanhu noti madzimai dzimwe kwatowanzoti zvavataura zvia zvakuti tobatira zvimwe zvinhu pamusoro kuita neequal rights ngatiege kukonfusa maissues tatira women empowerment ini hangu yakandisiyanira nekuti tanzi tafanana ndava baba mumba zvakasiyana izvozvo so vamwe vanhu vafunga kuti katikati women empowerment takuti vana mai tatoo vana baba ndirotonga baba because mari yangu yakawana kupfurai murume wangu kwete bhaibheri rotaura kuti mumba musoro wemumba murume is the head of the house and zvichagara zvakadaro hazvichinjwi asi ukamukudza murume wako sazobvira kuvana baba vachimwana achiona baba vachikudza mai vemai achakudzawo mudzimai wake iaenda through an abusive relationship mwana wangu ezvi zvanotaura kuti izvo mama kandikaroora andidi kuti mukadzi wangu aende through zvandakaona nei muchienda through andichimaona nezvaanenge aona mozoona u mwana anenge achitichi mukadzi anorohwa ndoti baba wangu vairoa zviri noma
akakura achizviona
akakura achizviona
asiwo zvekare isusu vanhukadzi tine dambudziko zvekare ini ndiri mai ndaamwene zvino
waakusanduka
maitiro waakuti mwana wangu haangageziswa mapureti ndiripo
ameno honorable mutsvangwa imbopindirai pane yataurwa napj
she spoke very well I really was very interested in listening to her ndanyatsoteerera manga muchitaura muchirondedzera nyaya dzekugeza mapureti Again, inini ndoti tiri kupedza nguva tichitaura zvinhu zvii. Kuita senge zvinhu zvedambe. Hazvisi zvedambe izvi, hazvisi nyaya yekuti nyaya yavataura namboitauro yekuti murume arora mukadzi wake anomurespekta achimuona nebasa guru raanenge achiita mukati meupenyu hwemumba mavo haambotadza kubatsira kubatsira mudzimai wake. Pangangodaro kuno kuZimbabwe vese vamuna ava vamwe vakakura vamwe vane vasikana vakawanda mudzimba vanenge vachivabatsira saka vakanga vasingaoni chanzi kuru vasingaoni paine midi yekubatsira. Ndakazoona ndega pandakagara kunze kwenyika murume wangu aindibatsira kana mwana achichemotorawo kana inini ndaimboiri muallergies saka ndiyaita zvewash and dro ndaimo ndikabata madetergents ndohetsura saka aita zvewash and oaina oita sei ndichiita akasvika kumusha akasvikuona mumba mazara vanhu saka aitofunga zvakatanga kuti saka kana vaenda fanika vanga vachititaura vari kunze kwenyika zvinoda kubatsirana chokwadi ukaona murume asingabatsiri mukadzi wake. Ndine vana vakawanda vana vamasivehanzvadzi dzangu navanasesi vangu variko kunze kwenyika. Ndinotoona kuti vane dambudziko rakakurisa munenge muchimhanyisa mhanyisa zvese kuti zvifambe zvese nguva imwe chete. Chikuru kudzidzisa vana. Ana mai tofanira kudzidzisa vana. Zvinofanira kubuda musoro medu. Nyaya yamataura
yamwene
toona ndivo futi vanotanga kuti kana zvapa nechimwe chidanho. Ndiyo nyaya yekuti kana tachinja mafungiro because the process aisi kuchinja kukomana cheteka nekuti matraditions takakura tese vakadzi nevacho tichikurawo tiri imomo nemadzimai acho anodawo kudii anoda kuchinjwawo mafungiro vatange kuona kuti saka nei kana mwana wangu atorora atoo mudzimai atoo nemudzimai wake tifanira kumupawo chanzi kuti vadi vavake imba yavo vaite zvavanoda zvandinodawo ini mukati memba yangu nemurume wangu ndozvinodawo muroro wangu mukati memba yake nemwana wangu so that you porega kuita nyaya yekuda kuramba wakaita hold on iwewe uchingoti kuita protective of your son. There's a time when he's a baby, there's a time when he grows up, there's a time when he has to walk away otorwawo ende ndogara ndichiti inini mwana komana munhu komana anoda munhukadzi ewoman one woman at a time
wedha ndimai vako
that's a very good one
any one time you can't have too many of them they always respect and I speak like this and I'm a mother of four boys and I love my boys very much but I always want them to get an opportunity to understand the woman in the new woman in their life.
Yeah, that's
true. Not me, their mother. Vanondiziya zvandinoda. They respect me. They always respect me. But I always also give that opportunity to the new woman who is coming to his life. Agodi agomuzivawo agoziva.
Tiri ipapo, maybe let's also just read what we have from our live streamers. There's Kudzaisa Maita who's saying, Drukutadza kufona, ndanganchida kukupai a philosophical perspective. Thank you, Kudzanai. And there's Marian Kirk, nurturing yama yaka kosha. And then Marcy Wilkes, it's not just a woman's job to nurture kids. Fathers also have a role. Fathers nurture children too. Let's not sideline fathers. Their role is just as valuable. A home cannot just rely on mothers. And then she goes on again. She says, women empowerment doesn't mean we stop our cultural values. We shouldn't let others define our cultural gender roles as abusive. Empowerment is about being able to achieve your full potential without being hindered or discouraged. Being allowed to access the tools to empower yourself, you can still cook for your husband and feel empowered. That's Marcy Wilkes. Thank you for your contribution.
Thank you so much, Marcy Wilkes. She always writes in comments. I forgot her numbers, but I wanted to really to call you. If you can just put your numbers, Marcy.
Yeah, right there. We will call you.
We'll call you back.
And I think we have Tendai Gono on the line. Saka champo ti vanyarika nivedu wa miri. Makadi isi Tendai. Hello? Makadi isi Tendai. Isi Tendai wari kutifone la wari kwa mrewa. Saka tuda mbunzu kutu kwa kamira sii kwa mrewa. Hello, Tendai?
Hello, ndri kumbeza kana.
Oh, nanda ti sisi, ndi mkoma. Ah, sorry mkoma. Sorry, Anjwadzi. Makadi iko?
Hacho. Chwani kwa mgari wazi ndio majoko.
Ai watipewo pfungwa dzenyu.
Ehe. Mazimai
Nare dzenyu mukoma tendai. Nare yenyu haisi kunyatsonzwika. Tichati ichioniso wako akufonere izvi. Nokuti nare yenyu haisi kunzwika. Alo, imboedza ikutaura tinzwe. Mukoma tendai. Iya, taura yenyu. Asi mungoti ga 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 timbopa madzimai mukana. Aiwa, pakanaka. Honorable Mutsvangwa, manzwa zvataurwa namukoma tendai.
Thank you very much, mukoma tendai. Ndo ati tiri kuda izvozvo, toda kufamba nevarume vedu. Tinoda varume vedu, tinoda hanzvadzi dzedu, tinoda vana baba vedu, tinoda vanakomana vedu, tinovada zvakanyanyisa. Toda kufamba kana madzimai vachitaura kuti tinodawo kuitwa empowered. Hatisi kutaura kuti madzimai vaende patebho vagobvisa varume patebho kuti vasadya, aiwa. Bati kuti vagarewo patebho vagodyawo pamwe chete nehanzvadzi dzavo nana baba vavo nevanakomana vavo. Saka ndinoona nyaya iyi iri kunyatsokusvika zvakanakisisa. Ndakambotenderera muZimbabwe ndiri mukuru, ndanga ndiri vice co-chair patakanga tichiita zveconstitution making process iye yanga iri spearheaded by COPAC.
Zvii zvamakaona pachirongwa ichi?
Kazhinji vaitaura nekusununguti madzimai vanofanirwa kupiwa mikana, marights emadzimai, kuti madzimai tinodawo makanzira emadzimai, tinodawo mabadhedhi masa emadzimai. Vaitiwo vanhurume vaitaura. Machief vachitaura nekuti vanhu vasarwa vainyatsoti nyaya yedomestic violence act yakanaka chose. Inoita kuti mhuri dzisarwe, hatidi mhuri dzinorwa, hatidi madzimai anorohwa. Zvaitaurwa kunyanya nevarume and zvakanyanyotifadza izvozvo.
Aiwa, pakanaka. Ndofunga sisi chioniso hamene kana muchiri panhare, nokuti ndiri kunzwa kunge foni yenyu iri kuita inigikiri eko ipapapa. Muchiri panhare here?
Hongu ndireka.
Ehe, mombotipo pfungwa dzenyu pane zvataurwa namukoma tendai uye zvenamai Mutsvangwa. Takamirira kunzwa kuna Honorable Sibanda.
Ndikubvumirana navo chaizvo chaizvo kuti dzimwe nguva madzimai tichitoita problem wekuti tinenge takukonfusa women empowerment nekuda kutonga mudzimba. We are not saying kuti women empowerment is going to take over kuti baba vemu vari mumba. Saka yagree nazvo kuti as long as mukadzi uti mukadzi mu proverbs woman unoziva nzvimbo yemudzimai. Those are two different things. Ipai baba nzvimbo yavo. But what we are fighting for empowerment. For example, kuti madzimaika ngatidzivisanei kuti ukaona murume ane mukadzi wake onyengwa onai ndida kushandiswa nezvoda zvakadai. Be independent, zvinhu zvakaoma. That's what why we want empower women. Be independent, try to do your own things. Usarelaya nemunhu muri wekadai usati wave nemba. Dzidzawo kubika mafeku uchinotengesa. Kwete kumirira kuti wota zvake kuti tishandiswe nevanhurume muzvakaipa nokuti handingangodi hangu. Kuti varume zvazvo zvatoda kudzidzisa madzimai kuti toita sei kuti madzimai tive independent. Ivi cho tisina varume vachona tingamira sei kuti tisangonzi pese pese chakati. Uku varumewo vasangoti munhu ukataura chinhu unguta disagree nemunhurume mashoko anongobuda haure. That word atiri biro, that doesn't mean anything.
Aiwa, tinotenda. Sisi chioniso tine mwoyo muteereri Sakile. Sisi Sakile makadi.
Hello.
Hello. Ndi Sakile. Munoitwani mukoma. Hello. Munoitwani?
Ndanz
naridzavo dzinenge dziri kuramba. Handisi kunzwa, ndiri kunzwa kunge pari kunzi Tendai achiripo, asi Tendai hatinokwanisa kutotaura naye nekuti hatina kumubata kunoku. Saka ticharamba tichiedza tombodzokera hedu kune vanyarikani vedu. Pane imwe nhare zveyadona hatisi kuzoti ndeya.
Maimutsvangwa muchiripo?
Hello, Maimutsvangwa muchiripo here? Ndofunga ndedza Honorable Mutsvangwa. Handizi Chioniso muchiripo here? PJ tinenge taatenga.
Woti nihle nditateleli thuba lokuti nge ngitifadlafadla okwade kukhulunywa ngaphambileni okukhulunywe nkosazana Chioniso Mpofu, okukhulunywe ngu-Honorable Mutsvangwa, ube njalo okukhulunywe ngomunye umlaleli okhole ini uthi yena kodwa singakhohla isiko lethu, amasiko ethu, njalo lokuhloniphana lapha emulini. Lanxa silwela amalungelo ethu, bonke bayavumelana la i-Honorable Mutsvangwa kanye lo nkosazana Dokasi Sibanda akade khona ecingweni la incingo zethu khanya zingasahambi kuhle lamhlanje. Ikanti ke yena uthi bonke bathi bayavumelana ukuthi yebo asilondoloze isiko lethu, kodwa ke ngasikhathi sinye kumele sihloniphe njalo amalungelo abesifazane, ngoba amalungelo abesifazane asiwo malungelo abesifazane kuphela, ngamalungelo omuntu wonke. Ngakho-ke kumele alondolozwe. Ikanti-ke nxa sokukhulunywa ngamalungelo abesifazane, abantu abaningi bavame ukucabanga ukuthi engxenye sikhuluma ngokuthi njengomana mina ngihola imali eningi, ngile holo eliphezulu ukwelekela kababa, yikho-ke mina I'll be calling the shots endlini khona lapho. Hhatshi, akunjalo. Umuntu lo muntu ule ndawo yakhe emulini. Nxa umntwana ule ndawo yakho, nxa ungubaba ule ndawo yakho, nxa ungumama ule ndawo yakho. Akula oza kuthathela indawo yakho, akula ozazithwala okwe 9 months ngaphandle kukamama. Ubaba ngeke athwala 9 months, angeke aletha umuntu elizwe emhlabeni njengomama. Yikho-ke yonke indima edlalwayo ngumama, indima edlalwa ngubaba kumele ibe ngeyakhe njalo kumele sihloniphe khona lokhu, akula ngenye indlela.
Aiwa iroidama PJ, tanzwa sisichoniso vachiti madzimai kuti chirongwa ichi chienderere mberi munhu ngaadzidze kuitawo mabasa emaoko, kudzidzisa mwanasikana wake mukukura kuti aiwa haungagari wakamirira kuti ndichazoitirwa nababa kana kuti nemukomana uyo kana kuti so ndozvaanga ari kutaura kuti dzimwe dzenguva unozoona madzimai achideedzwa iwo nemazita asina kururama nenyaya iyoyi yekuti unenge usinawo chaunacho. Asi nhare dzedu pari zvino ndodzisiri kunyatsoita zvakanaka, asi ndiri kuona Sisimasi Wilks vari kuti I have inboxed the number. Zvino kuinbox sisi handizivi kuti tinosvika ikoko here nhasi PJ. And then Joanamutsvangwa
vachiripo asi vakuda kuita run out of battery,
okay, tingoti gaga navo. Maimutsvangwa muchiripo here apa? Okay, nokuti tamboedza kuti maimutsvangwa tisingatombokunzwai. Saka mumboti petera kana ibhatiri yenyu risina kumira zvakanaka, kungoti imi sevadare uyezve muchishanda nemadzimai imomo mupalamendi, zvii zvimwe zvamuri kuita kunyanya kurudzira remekedzo yekodzero dzemwanasikana?
Chikuru chatiri kuda isu vana vedu kuti vanasikana education. Tikukurudzira vanasikana vedu kuti vasaite shan, vasabve kumasubjects akaita senge maths, engineering. Tinoda zvipo zvevanasikana zvibude. Tinoda kuti nyika ino idevelope economically well. Madzimai munyika medu there are more than 50%. Zvichireva izvo kuti nyika haingadevelopi ichisiya another 50% behind.
Saka tiri kuti kuti tibudirire as a country. Tinoona nyika dzakaita sana kunodzi countries ana Sweden ana Norway. Kune nyaya dzekupamikana zvakanyanyisa mungave mucabinet, mungave mumaboards emaparatory institutions egovernment. Unoona mune mikana yakasiyaka. Ndinotenda kuti hurumende yedu yakaendosa constitution yatakabuda nayo 2013. Inazvo zvinhu zvese izvozvi. Chatirikunyanya kukurudzira kuti pagoitwa realignment of all those what came out in that constitution so that zviitwe implemented. Mitemo mikurusa yekusimudzira madzimai yatovemo munyika muno. Chinodiwa iye tinoti enforcement kuti zvichiitwa.
Ndo zvatinonzwa.
Mitemo yakaiswa yakawanda tinotenda hurumende yakaona kukosha kwemadzimai ikaisa mitemo yakawanda. Asi mitemo ikagumira papepa isina kuzoitwa implemented. Zvinoreva kuti vaya vanenge vakatarisirwa kuti vabenefite havabenefiti.
Aiwa tinotenda.
Isusu sema members of parliament chedu kupusha kuona kuti tapusha mamotions kuona kuti taisa executive yedu under pressure kuti itwe iuye nemabills ivava paitwe realignment tigoona kuti vanasikana vemunyika muno vanofamba zvakanaka pamwe chete nevanakomana vachibudirira nyika yedu ichibudirira tichifamba tese pamwe chete.
Aiwa tinotenda. Ndisikuziya pane vamwe vari paline rapa because tiri kunzwa vamwe vanhu vari mubackground. Hello.
Hello.
Ho ndimi sisichoniso.
Ndisichio.
Ah, zvino muri kubata-bata zvakawanda ikoko.
Zvinobuda zvese pamhepo.
Zvisina iyi. Ndabuda, ndapangu ndenge.
Okay.
Vanga vapinda ndakagara imomo vambo vasvika.
Alright. Amungoti muchidimbu pane zvatataura izvozvi nhasi zvi zvakanyanya kukosha. Makatarisa zvamuri kuona iko kuno kunze kwenyika panyaya dzekuremekedza mwanasikana nezviri kuitika kumusha.
And I think chikuru ngatidzidzisei vanasikana. Like in women empowerment inangundo chikusha ndiyo track. Kuenya kune vaya ma single mothers. Munhu wemudzimai chaga kuti who are you? Hazvirere kuti kana wave a single mother kana kuti murume afa itwizi upenyu hwako hwaguma. Hazvirevezve kuti kubudirira kwako hunge uchishandiswa noumwe munhu. Ngatitei maprojects isusu vanenge vachikwanisa tibatsire avo vari pasi. Hanzi mbaibhiri andai sisters keeper. Ngatitsvage maprojects ekubatsirana kuti vasikana tambakwanisa kuita zvakati zvakati. Mai mutsvangu I am happy kuti muripo muri muministry nini. Tibatsirei kuti tiite zvinhu zvaisakaita saizvozvo. Tiyakwanisa kuzotsira vari kuchikoro. Ngavarege kuti washani kuti hazviite kuti vasaende kuchikoro. Muno munyika kuAmerica mufungeka. Munhu anoenda anoita vana vake odzokera kuchikoro. Anokwanisa kubhadhara. Pane zviri affordable. Tichakwanisa kuti ikwana maways ekuti vana ivanhu vavadzokereka vazive kuti ndichaiitira mhuri yangu. Kwete kuti zvandaomerwa ndakutsvagawo sugar daddy kuti zvinhu zvangu zvifambe. Munhu tichakwanisa kuita saizvozvo kuti batsirane titi empower nemaprojects ndoatonyanya kuda kuti mai mutsvangwa tiudze maprojects amunoda kuti isusu tiri kunoka tinoda kubatsira kumusha. For example ndoda kuita kuti ndoda kuita chibhorani kuzengeza bhoza hakuna mvura dzinoenda kushanda navo. But ndakavhagwa-vhagwa zvikaramba kuita.
Aiwa sisichioniso nguva yedu ndiwo isisina kumira zvakanaka asi honorable manzwa zviri kutaurwa apa. Madzimai ari kuti isusu tiri kuda kushanda.
Isu sewomen parliamentary caucus takamirira madzimai ese kunyange ivo vana vari kunze kwenyika takatovamirira. Tinoda kuwana dai tichiwana wei yekuti tinocommunicata navo vachitinyorerawo nepfungwa dzavo nepaunofunga kuti vangabatsirwe napo nokuti izvozvi tane yatinoti national foreign policy yekuti tingaite sei kuti vana vezimbabwe vakaenda kunze kwenyika vachitsvagawo kurarama vanoda kuti vagogadzirira upenyu hwavo kuno kumusha yatinoti investment vangaite sei vanoda kuti vabatsire vabereki vavo nekuchera zvibhorani sekutaura kwavari kuita vangazviite sei tingafara tikawana that communication ndokuti tinozvitora tichipinda nazvo muparliament ndimo munomubva mamotion ekuti dai tatarisa nyaya yekuti pawanike opportunity yakati yakati tiwane nyaya yekuti vanoda kuunza mari yavo kana vadopuwa
mari
kubhadhara
zvamuri kutaura zviri kunakidza izvi
vanenge vaida kuti vaite kumusha nokuti kumusha toziva kuti mwana wese weZimbabwe anoda kudzokera kumusha kwake.
Aiwa, tinotenda. Nguva ndodzadyanana. Asi zvatichaita isusu tichatora nhamba dzenyu dzenhare toisa ipapa palive feed up. Zamunokwanisa kuti mutaure nemadzimai vanenge vachida kubatsira vari kunze kwenyika. Nyanya panyaya
dzeko.
Tinotendai.
Thank you very much.
Thank you.
It's a pleasure talking to you all. I learned a lot from all the other people we're talking.
Thank you. Now we have to close the program. Thank you so much, Honorable, and thank you, Chioniso. PJ, this has been really a very interesting program. And we had there from parliamentarians. And PF, Mai Monica Muchango, was also the chairperson of the Women's Parliamentary Caucus, just giving us her ideas, and also from Chioniso, Pofu. And some of our...
And Mrs. Honorable Doka Sisivanda, whom we started with, and our time doesn't allow us to go on, but all I can say is good night.
And good night.